Pamba.
Mangwana nano tichataura nemusoro unoti restoration of life.
Restoration of life. Let's read Ezekiel 37, verse 1 to 6. Ruoko rwaJehovha rwakanga rwuri pamusoro pangu. Akandibudisa nomweya waJehovha. Akandondiisa pakati pomupata iwo wakanga uzere namapfupa. Akandipfuudza napakati pavo kumativi ose. Tarirai aivapo akawanda kwazvo. Pakachena pamupata. Uye tarirai akanga akaoma kwazvo. Akati kwandiri, mwanakomana, mapfupa awa angararama here? Ndikapindura ndikati, imi Ishe Jehovha munoziva. Zvino akati zvekwandiri, profita pamusoro pamapfupa awa, uti kwaari, imi mapfupa akaoma, inzwai shoko raJehovha. Zvanzi naShe Jehovha kumapfupa awa, tarirai ndichapinza mweya mukati menyu muchararamazve. Ndichaisa marunda pamusoro penyu nokuisa nyama pamusoro penyu nokukufukidzai neganda nokuisa mweya mukati menyu murarame. Zvino muchaziva kuti ndini Jehovha. Haleluya.
Amen.
Mwari ari kutaura nemapfupa mangwana nano.
Kuti kokuma namatambo esenile.
Ari kuti mwanakomana wemunhu mapfupa aya angararama here?
Kuti ndodana yomuntu amatambo la angaphila na?
Iye akati Jehovha imi munoziva.
Wati yena Nkosi wazi wena.
Haana kuda kupindura achitarisa zvaakanga achiona.
Kazanga tani kupendula bheka ekhanelane laloko abhekane naso.
Aiziva kuti kuna Mwari zvese zvinobvira.
Waisazi kuba kuthiko wonke kungenzeka.
Mangwanana ano ndoda kutaura zviri kuitika paupenyu hwedu.
Ekuseni le ndifuna kukhuluma ngokwenzeka empilweni zethu.
Mumwe ane urwere hwaainawo.
Omunye unomkhuhlani alawo.
Ane zvaakaudzwa pamusoro nemadoctors.
Ukhona akutsheliwe ngodokotela.
Zvimwe zvacho uri kutozvibhiliva nekuzviona zvichiitika.
Okune uya kukholwa uku kupona futi kusenzeka.
Mumwe anazvo zvaari kusangana nazvo marriage yake.
Omunye kukona asangana lako emushadweni wake.
Kuti mufundisi munoziva murume wangu chaiye here imi?
Eti mufundisi uyayazi ndoda yami sibili sibili.
Asi shoko raMwari rakatumirwa kuadresa masituations chaiwo.
Kodwa ilizwi likandimu lithunyelwe ukuqondana le ndaba isibili.
Mwari kuti munoziva vana vangu chaivo here?
Omunye uti abantu vami ubazi kahle sibili.
Vamwe vauya mangwana nano vaine mabroken hearts.
Abanye bazengale kuseni benenhliziyo ezidabukileyo.
Vamwe vauya vakaita give up life.
Abanye babuye sebekhathele ngempilo.
Pawaikura une zvimwe zvawaitarisira paupenyu huno.
Ukhula kukhona obe ukubhekele kule mpilo.
Ukasvika pataimu yawakarasa zvese zvine chekuita neupenyu zvawaitarisira.
Wafika esikhathini sokuti walahla konke okwempilo waukubhekele.
Mangwana nano Mwari ari kuda kuti utange kurarama zvakare.
Amen.
Nhale kuseni uThixo ufuna uqale kuphila njalo.
Unoziva kuti unogona kusara uchirarama panyika inoyi usisina tariro, usina hope, wakungorarama chete.
Uyazi ukhona kuphila lapha emhlabeni ungasena loitemba kodwa usiphongukuphila nje.
Mwari ari kuda kuti utange ukurota futi.
Umlimi ufuna kuti uqale kuphupha njalo.
Unoziva kuti munhu unogona kusvika pekuti unenge usingacharote, even wakarara chaiko uchingoziva kuti ndangorara ndichamuka, ndangorara ndichamuka. But Mwari anoda kuti utange ukurota.
Uyazi kuti umuntu uyaphelelwa lithemba lokuti uyabe ungasela phupho pupo onalo inicho nale pupo lokuthi ulele sibili uziphonga ulala uvuke nje ungasazi ukuphupha kodwa umlimi namhlanje ufuna ukuba ube namaphupho futhi
Mwari ari kuda kudzora joy and peace in our lives
umlimi ufuna ukubuyisela injabulo nokuthula ezimpilweni zethu
vamwanhu vanorarama deep inside vaine anger
abanye bantu baphila ingaphakathi igcwele ngezondo
vaine bitterness
banenzondo ngaphakathi
vaine strife
izondo
zvakada kufanana asi zvine kakusiyana because munhu anenge akatsamwa aine kusaregerera you know sometimes munhu anotogona zviita chiuya kuchikoro kukuchechi akatadzirwa upenyu hwake hukasaenda zvakanaka you know real life chaiyo chaiyo has been subbed out zvekuti munhu wangova munhu but hapasina chiri mauri
nesi tokhulunywa ngazo zingani ziyahambelana kodwa zinokuchiyana yes kusi isikhathi umuntu uyabe enenzondo ezondile ngaphakathi enolaka engakhoni ukuthethelela impilo echakazekile nje usale ngumuntu nje kodwa ingaphakathi yakhe imoshakele
mwari andoti mangwanana ano uite confront your anger uite confront your bitterness uite confront that situation iri mauri iri kukupedza shoko ramwari richifamba is it pamwe murume wako akakutadzira nekukutadzira kwaakaita pamwe vana vakakutadzira nekukutadzira pamwe vamwe vadikani vakakutadzira uka withdraw from church ukati ndinongoenda ku church but I'm withdrawn mangwana nano it's a morning of restoration pawe nema relationships chaiwo ma families edu pawe nema relationships chaiwo you see another way yekuti titi mangwana nano I'm just saying start living again
amen
mangwana nano ndiri kuti tanga kurarama zvakare
yes, let's say niqala kuphila futhi
you know that anger kukurasiswa kwawakaitwa that betrayal yawakaitwa that's what the Holy Spirit has come to restore in your life
amen
ulanga lonyana lungaphakathi inzondo ukuza uzizwa ulahliwe lokuyana okuzwayo yikho umoya ongcwele ofuna ukuthi kulungisiswe namhlanje
if it requires you to shed your tears this morning you can shed them but you see when God comes sometimes he just comes not in a harsh way not in a whatever way but God wants you to confront your real life and to confront your hopes and to confront your discouragements and to have them dealt with here that's the purpose of this meeting
amen
uma kudinga ukuba wehlise ezinyembezi uzinikele ukwenze lokho yasi ngesinye isikhathi uNkulunkulu kuyazi evumama ngamandla sengakhuluma nawe kahle kahle kuthi injongo yakhe ngokuthi wena ubhekane ngqo le situation yakho
tanzwa patawerengerwa kuti mbavha inongouya kuti ibe iuraye nekuparadza Saka zvakauya izvozvo in your life whether zvakaitwa nemunhu waunoda kana nemunhu waitrusta haana kuzviita nekuda kwemweya waMwari hazi Mwari akazviita ndiSatani akazviita
sizvile lapho sibalelwe khona uba isela liza ukweba nokulala ikho ke lokho kwenzakala empilweni yakho mhlawumbe umuntu owakwenzayo empilweni yakho kwakuzwisa ubuhlungu Aswe Thixo akwenzayo uSathane wakwenzayo khonoko.
Kana Satana achiuya hauye aine nyanga, hauye akapfeka zvinhu zveblack, hauye ine nzira inotyisidzira vanhu. Satana anouya nenzira yekuti vanhu vanotomufarira nekumumhanyira. Anouya akapfeka deception. Anouya akapfeka in such a way yekuti vanhu vanomugamuchira.
USathane maisiza. Nakuyi lempondo evesi sikhona kodwa uyabuya ethobekile ethambile ngendlela yokuthi abantu bayamamukela kodwa egqoke ukukhohlisa kwenza ukuthi eyamukeleke phela
so maybe akauya kune one of our young brothers kana kuti akauya kune one of our young sisters akakwezwa akapinda into those things
Mhlawumbe wabuya komunye wabazalwane utata wethu kumene umfowethu wabuya ngaleyo ndlela yokukhohliswa wamdonsa wamgenisa kulokho.
Then umoya maybe it's a young man achibva aphinda ama drugs.
Omunye kuzeni ngumfana wagcina ungene kuma drugs izidakamizwa.
Vamwana vese vari muno havazvizive kuti unotora madrugs.
Avanye vantu vonga valapa havazi kuva uyathatha izidakamizwa.
Asi unotoona kuti every time you unofunga kuti unoda kubuda madrugs, you are sinking deeper into drugs.
Kuti yabona kuti soni isikhathi nxa uzama kuphuma kumadrugs lawo ukhona ushona namandla kuwo.
Umwe munhu pamwe it happened that way ukapinda mupornography.
Omunye umuntu mhlawumbe kwenzakala ngaleyo ndlela wagcina usubuka imifanekiso yabantu abanqundu pornography.
You see, these things people can live with them, uri innocent and so on, asi zvinenge zvakabata upenyu hwako.
Lezi zinto abantu bakwanisa kuphila kizo, bephila nje njengabantu abangonanga lutho, abanganaki lutho, kodwa zilawula impilo yakho ziyibambile.
You see, sometimes we want to preach kune vanhu vasinga exist, but vanhu vari kuexist right now. Vana vedu vakabatwa nemadrugs, vana vedu vakabatwa nepornography. Some people were in my relationships awasingafanirwe kunge vari. Some people, you know, all these things, these are the real things zviri kubata upenyu hwevanhu. And mangwanana ano Mwari ari kuda kuti tiite confront them as we come pa on tachinamata. Mwari aparadze all these things, all these vices of the devil.
Kwesinye isikhathi siyashumayela ngento ezingabambekiyo ezingekhoyo, kodwa into ezibambekayo sibili esiphila nazo kuzona lezi insuku kathesi ikuthi abantu bethu babanjiwe izidakamizwa, abanye babanjiwe ngabopornography, bona labo imfanekiso lezibukiso zabantu ababengagqokanga, babanjiwe yikhonokho.
Vamwe vakasungwa nemasocial media, chaanomhuka achigona kubata ifoni yake. Sometimes umwe munhu anotogona kuti but inini zvaurikutaura ndingadai ndakasungwa here. But you might realize kuti watova a slave of your phone. Ende zvinhu zvacho zvikange zvauya mufoni unonge uchingovhura uchingodii. You see, we need God to help us because these are the things zviri kubata vanhu, these are the things zviri kudestroy upenyu hwevanhu.
Aba omunye ungathi engathi konke lokho okukhulunywa ngakho mina hayi, kodwa umuntu yena lo uthola ukuthi uboshwe luthando lwefoni, uyavukela nje engene kule njini lapha lapha ku-social media, into embambileyo ethatha isikhathi sakhe sonke kakwanisa ukuhlukana nayo.
Some of us unobona ngo wakasungwa nezvimwe zvinhu zvinoitwa kunge zviri simple like to my addictions, and some of the addictions may not look bad or evil at sight. Yokuti pamwe unototi haina handigoni kurarama ndisingamwe drinkiri, ina handigoni kurarama ndisingaite chakati, but those things, is it God's purpose for you to be bound by anything? Bhaibheri rinoti kana mwanakomana wemunhu achikusunungurai muchava vakasunungurwa kwazvo.
Abanye bengabe beboshiwe yizinto nje esingeke sizithi kumeni zimbi, kumeni sithi umuntu uboshiwe ikuthanda umhlobo wedrink ukuthi vele ngakwazi ukuphila enganathanga lokhu, ngakwazi ukuphila enganathanga lokhu. Kodwa kungabe intando kaNkulunkulu yini empilweni yakho? Kanti intando kaNkulunkulu yokuthi singabi ngabantu ababoshiweyo, ngoba izwi likaMlimi lithi uma indodana kaMlimi ilikhulula liza kuba ngabakhululiweyo impela.
Mangwanana ano toda kuti titarise that day Jesus paakatsika into this world for the first time achifamba panyika inoyi, vanhu vanga vaine masituations avo akasiyana siyana, but he came full of life, he was full of anointing and power. And you know, Bhaibheri rinongotaura kuti mwanakomana wemunhu akauya kuzotsvaga nekuponesa chakarasika.
Namhlanje futhi sikhangele usuku lokuqala lapho iNkosi Jesu eyanyathela khona lapho emhlabeni ngokuzalwa kwayo. uyazi abantu babe nezinhlupheko esishiyeshiyeneyo banalokho kubabophileyo okushiyeshiyeneyo. Naye-ke uJesu weza egcwele amandla logcobo lukaThixo. Kodwa indaba esiluzwa eyikhuluma sibili uthi yena indodana kaThixo ize ukufuna nokusindisa lokho kulahlekileyo.
Anzi mwana komano yomuntu akauya kuzoparadza mabasa adiaboros.
Indodana yomuntu ize ukuzachitha imisebenzi kaSathane.
Mwari ari kuda kuti kana mumba menyu mava musina joy and peace, imi matoa used to eat, that's now your lifestyle. Mwari mangwanani ano ari kuda kukuudzai kuti it's not normal.
UThixo namhlanje uze usisiza, mhlawumbe asithile endlini yenu akula kuthula akulathando and lina selikujwayele sekuphatha njengathi yindlela elungele ukuphila, kodwa namhlanje ufuna ukusibonisa ukuthi ayisiyo ndlela efaneleyo yokuphila leyo.
Chanzwa kuti mwanakomana wamwari akauya kuti muve neupenyu.
Sizwe ukuthi indodana kaThixo izile ukuba nibe nokuphila.
Uye muwene wakawanda.
Ukuphila okuningi.
Saka picture something chine upenyu. Tarira some person ane upenyu. Asi that same person ane capacity yekuwane wakawanda.
Ake ube nombono womuntu onempilo. Ingqondo yakho ibe nombono lo muntu onempilo. Kodwa ke uzwisise lokhu ukuthi lo muntu ufanele abe nakho ukuphila kunjalo kuyenelisa ukuba nokuphila okuningi.
Panapa taona Mwari achitora Ezekiel achimuisa pamupata wanga wakazara mapfupa.
Lapha sibona uThixo ethatha uEzekiel emfaka esikotsheni esigcwele amathambo.
Paupenyu hwako ukatarisa unogona kuti izvi zviri kufamba, asi pane imwe situation iri paupenyu hwako kana kuti zvimwe zvinhu zveupenyu hwako zvekuti ukatarisa unotoona kuti ndomapupata akachitaurwa naEzekiel aya.
Kwesimwe sikhathi uyakwazi ukukhangela impilo yakho uthi hayi izinto ziyahamba, izinto zami ziyahamba, kodwa ungahlolisisa kahle uzabona ukuthi kulezinye izinto ezifileyo ukuthi ezingamathambo la ayikuthiwa nguHezekiel.
Maybe it's your prayer life.
Maybe mhlawumbe yimpilo yakho yokuthandaza.
Mangwana nano Mwari ari kutaura about the restoration of your prayer life.
Mungwanekuseni kuluma ngokubuyiselwa kwempilo yakho yokuthandaza.
One time yekuti utanga unzwa uchiti Mwari ndakuda kutangawo ku, you know, some people know tese tinozviziva kuti kuwana time dzekunamata kunototsvaga kuti ubude uende panhu pane less disturbance kana kuti umuke uchinamata time wangu vanhu vakarara.
Siyazi kuti ukuti uthandaze sibili ukuzinikela okupheleleyo kudinga ukuthi uzahlukanise uye endaweni lapho engenakuphazamiseka. Umbeni uvuke abanye abantu basalele ukwenzela ukuba uthandaze kahle ungenakuphazamiseka.
Mangwana nano tirikuti chivadikani tirikuti your prayer life can be resurrected.
Amen.
Namhla sithini sithi impilo yakho yokuthandaza ingabuyiselwa.
Maybe regai timboverenge kune mamwe ma scriptures as well.
Amen.
Ngativerenge pana John chapter 11 verse 21. John 11 verse 21. Mata akati kuna Jesu, Ishe, dai maiva pano hanzvadzi yangu ingadai isina kufa. Kunyangwe zvino ndinoziva kuti zvose zvamunokumbira kuna Mwari, Mwari uchakupai. Jesu akati kwaari, hanzvadzi yako ichamukazve. Mata akati kwaari, ndinoziva kuti uchamukazve pakumuka nezuva rekupedzisira. Jesu akati kwaari, ndini kumuka neupenyu. Unotenda kwandiri kunyangwe akafa uchararama.
Amen.
Pano Mata ari kutarisira resurrection ichazovako kumberi.
Lapha uMarita ubhekele ukuvuswa okuza kuba sekusineni.
Asi Jesu ari kuti ndini kumuka neupenyu.
Kodwa uJesu uti yimi ukuvuka nokuphila.
Hongu pane ma miracles achazoita kumberi, but the same miracles achazoita kumberi anogona kuaita nhasi.
Yebo, kune zvimanga azazenza pambili. Kodwa izvimanga zvonezvo obezazenza pambili usengazenza namhla lokho.
Verse 35. Jesu akachema misodzi. Ipapo vaJudha vakati tarirai waimuda sei. Asi vamwe vavo vakati uyu akasvinudza meso ebofu haaizaigona kubvisa kudzivisa kuti munhu uyu arege kufa here. Ipapo Jesu akafa zvine shungu mukati make akasvika pabviro iro raiva bako nebwe rakanga riri nebwe rakanga riri pamusoro paro. Jesu akati bvisai ibwe. Mata hanzvadzi yakafa akati kwaari Ishe otonhuwa zvino nokuti wawana mazuva mana okufa kwake. Jesu akati kwaari handina kukuudza here kuti kana ukatenda uchaona kubwinya kwaMwari. Mangwana nano Jesu ari kuti handina kukuudza here kuti kana ukatenda uchaona kubwinya kwaMwari.
Ndatiseni kuje kuti Jesu uya kubuza kuti auti kuwe angikutshelanga yini ukuba uma ukholwa uza kubona inkazimulo kaThixo.
Pamwe wakasiya zvechikoro kare ukasiya iye zvine zvanga watokanganwa, but pamwe Mwari arikuda kuti udzokere kuchikoro.
Mhlawumbe wachiya isikoro kudhara usikoshiwe nhapo kuti mulimufunga kuti uye nesikoro.
Pamwe marriage yako yanga yakaparara, but Mwari arikuda kuti marriage yako imutswe zvakare iwe neupenyu.
Mhlawumbe umshado wako bese uchitekele kodwa uJesu unakwanini umshado wako uvuswe njalo ube nempilo.
Pamwe wane mwedzi yakawanda usingaende kubasa iwewe upenyu hwekushanda hwatova chimwe chinhu kwauri, but Mwari ari kukuratidza kuti hazvina basa kuti pane mazuva mangani wakagara. You can then start again utoone uchitomuka uchitogeza uchitoona kuti hakutodzokera kubasa zvakare.
Mhlawumbe bese uhlezi isikhathi eside umisiwe nemsebenzini ungaye emsebenzini wena kuwe suphelelwe lithemba ukuthi ungavukela futhi uye emsebenzini. Kodwa uJehova funa ukubonisa ukubuyiselwa uzibone usuvukele emsebenzini njalo ekubuyisele.
Panyika pano dzimwe nyika dzakambonge dziri madesert kwemakore mazhinji. One day kwakamuka ukatanga kuitwa agriculture. Ukasvika pane dzimwe nzvimbo pari kuitwa agriculture unogona kuti udzwa nzira riri tombori desert. Vamwe vanhu vakatofa vakasiya ari madesert. Vanhu ivo vakadzoka vanouya vachikudza kuti apa pane desert. Asi mamuine madesert right now muri kutorimwa muri kutoita zvekudya zviri kupa vazhinji.
Kwamanye amazwe lapo okube kune inkangala khona amadesert inkangala katesi ungahamba kuona lawo mazwe uzathola ukuthi sokulinywa sokune agriculture sokunezilimo umhlaba losuthela sokunika abantu ukudla. Nababeyazi kumbe bapa beyazi leyo ndawo iyinkangala mhla bengavuka uthi bafike kule ndawo sebengamangala.
Vadikani, do you know kuti munhu wemuri kutirombe right now maybe akanyura madrugs pamwe mwana mukomana. Do you know kuti munhu iyeye ane a purpose paakaberekwa achiiswa mudumbu ramai vake. Mwari vane zvavakaisa vachida kuti aachivhe ari panyika ino. Even though nhasi akakuwara nemutoriro, even though nhasi achigara mabridge, some of the people vari kugara mabridge tichivati mastreet kids, Mwari ane purpose yaakaisa muupenyu hwemunhu iyeye.
Uyazi umuntu esingambona nje namhlanje engumuntu ongasinto yalutho, umuntu olahlekileyo nje mhlawumbe ngenxa yokuthi udla isidakamizwa mhlawumbe uhlale emastaradeni. Akutho ukuthi umuntu lowo injongo kaThixo nempilo yakhe ibiyokhonoko. Kodwa umlimi ube unayo ube nayo injongo ayimisileyo ngomuntu munye ngamunye esingambona nje emhlabeni.
Katuerenge kuna Luke chapter 8.
Luke
8. Verse 26.
Luke 8, verse 26.
Zvino akasvika kunyika yavaGerasa yakatarisana neGarerea. Wakati achibuda mugwa panyika, mumwe murume weguta akasongana naye. Wakanga ane mweya yakaipa. Nguwa huru wakanga asina kupega nguo. Asinga gari mumba. Asimu marinda. Zvino iye wakati achiona Jesu. Akadanidzira ndoku zviwisira pamberi pake akati nezwi guru. Ndine mhaka yeiko nemi Jesu mwanakomana wokumusoro-soro. Ndinokumbira kwamuri kuti musanditambudza. Nokuti wakarayira mweya wetsvina kuti ubude kumunhu. Nokuti kazhinji wakanga wabatwa nawo akasungwa nezvisungo nemaketani akarindiwa akadambura zvisungo akadzingirwa kumarenje nomweya wakaipa. Jesu akamubvunza achiti zita rako ndianiko? Akati Rigioni, nokuti mweya yakaipa mizhinji yakanga yapinda maari. Ikakumbira zvikuru kwaari kuti arege kuirayira kuti iende kwakadzikadzika. Zvino kwakanga kuripo boka guru renguruve zhinji raifura mugomo. Ikakumbira zvikuru kwaari kuti aitendere kupinda madziri akaitendera. Mweya yakaipa ikabuda kumunhu ikapinda munguruve. Ipapo boka rakamhanyira kumawere kugungwa rikabitirirwa. Hanzi vaka verse 35 vakabuda kundoona zvaiitwa vakasvika kuna Jesu vakandowana munhu makanga mabuda mweya yakaipa maari agere patsoka dzaJesu akapfeka ave munhu kwaye vakatya. Unoziva murume uyu anga aine madhimoni zvichida upenyu hwako huri kunetswa nemweya yetsvina.
Indoda leyo yaina madhimoni mhlawumbe impilo yako yahlukuluzwa yimoya yamadhimoni.
I believe kuti munhu uyu akangoberekwa zvakafanana nevamwe vese.
Nyakora kuti muntu lowo wazalwa njengavanye vantu bonke.
Kana rimwe zuva vabereki vake vaitarisira kuti achauyawo nemuroora.
Mhlawumbe avazali vake vabebhekele kuti ngelinye ilanga ujaha uzamusa nomakoti.
Rimwe zuva vaifunga kuti achaendawo kubasa achindoshandawo achiitawo imba yake achiitawo zvinoita vana vevamwe.
Ndekanelele kuti ngelinye ilanga uzakuya ekusebenzini laye asebenze laye njengokwenziwa ngabanye amajaha.
But imagine one day mai vake vachimuona akashama. You know, I believe that every day vaichema misodzi inopisa.
Aikavanga kuti ngelinye ilanga mama wake mbona engagqokanga. Ngiyakhola ukuthi mihlango suku ngosuku wayekhala izinyembezi ezishisayo.
One day the whole family gave up on him.
Ngelinye ilanga imuli yonke yaphelelwa ngaye.
You know, white kana vakanga vachida kufara mumwe munhu akavayeuchidza nezvemwana wavo Legion, they would just start crying.
Vaveti lova xa befuna ukujabula kodwa umuntu engabakhumbuza ngomntana wavo Legion vaveqala ukukhala.
But imagine this day Jesu paakapinda, so this man akamhanya akandopfugama pamberi paJesu.
Kodwa ngalolu suku uJesu wathangenile le ndoda yagijima yeguqa phambi kukaJesu.
Iwo ungakundwana Rigioni akamhanya akandopfugama pamberi paJesu.
Wenu ngedlulwa muRigioni wagijima wayeguqa phambi kukaJesu.
It's good to be munhu ari smart and ari nice ano reasona, but when it comes to your life there's time yekuti umhanye upfugame uzviwisire uti Mwari, I'm surrendering everything kwamuri.
Into ehle ukuba ngumuntu ohlanzekileyo ogcinileyo ohlelekileyo. Kodwa uma sokusiza endabeni zomphefumulo wakho kuyadingeka ukuthi ube nesikhathi sokuthi ugijime uzibuyisele phansi ungazinaki wena.
Hanzi Jesu akati adzinga mweya yetsvina.
Kuthiwa uJesu wathi eseqothe imoya yemibi.
Hanzi vakamuona akagara pasi.
Kuthiwa vamubona ehlezi phansi.
Hanzi akapfeka.
Embathile eqoyile
ave munhu kwaye
singumuntu opheleleyo.
Munoziva Bhaibheri aritaure zvakawanda pamusoro paRigioni.
IBhaibheri arikhulumi okunengi ngoRigioni.
I believe kuti one day Rigioni akatozororawo.
Kodwa ngiyakholwa ukuba ngolunye usuku uRigioni wazoshada naye.
I believe kuti one day akatangawo kuenda kubasa.
Ngiyakholwa ukuthi ngolunye usuku naye waqala kuya emsebenzini.
Kana vanga vaine mombe, I believe kuti one day ligiyo ndiye akandoswera nemombe.
Mumababe nezinkomo nyakori kuti nolunye usuku muye laye wake wayeshona ezidzengile ezidlusile izinkomo.
I believe kuti baba wake vane one day ravakati mwana wangu minda yako enda ndakakugadzirira ndichiti mwana wangu iyi ndiyo pfuma yako chitora minda yako iyi.
Nyakorwa kuba ubaba wake nolunye usuku kona ati kona mwaye wati uyabona mntanami lesi yimhlaba ade ngulondolozele wona ngamasimo akhoyo nomhlaba ebendilondolozele wona angeke uthathe umhlaba wakho usebenzise.
I want to believe kuti one day kwakuine muchato vanhu vachipembera vachiti tiri kuenda kumuchato waregion. Everyone achiti this man was useless, anga achigara mumakoma achigara mumarinda, but onai ane mhuri.
Ngiyakholwa kuthi ngedolunye usuku abantu babuthana bekalalisela umshado wakhe uGideon. Labanye njalo befakaza bethi le ndoda beyindoda engasosizulwalutho ihlala ezintabeni kodwa bekani namhlanje usengumuntu.
Mangwana nano Mwari aritaura pamusoro peresurrection.
Ngale kuseni umlimi ukhuluma ngokuvuswa.
Mwari aruda kuti zvinhu zvatatisina hope about tione kuti Mwari tinogona kuzviita tiri paupenyu huno.
Umlimi ufuna kuba inso ebesesiphelelwe yitemba ngaso asibekwazi ukuthi uyakwanisa ukuzenza sisempilweni yonake.
Munoziva chirevo chipi nechipi chakataurwa chiri negative pamusoro peupenyu hwako mangwanani ano mangwanani ekuchireverse.
Yazi inkulumo iphinga yithi elwisana kumbe embi elwisana nempilo yakho eyakhulunywa ngabantu. Ikuseni le yisikhathi sokuthi uyiyale leyo nkulumo.
Unoziva kana dai uriwe wakazvitaura zviri negative pamusoro peupenyu hwako mama nhasi izwa rekurivhesa every statement yawakataura iri negative. Ma izwa rekurivhesa everything chiri ivhu chawakataura pamusoro peupenyu hwako. You know there is hope. Hapana situation iri hopeless. Anything chisina kubva kuna Mwari. Jesu akati every plant isina kusimwa nababa wangu ichadzurwa.
Hakuna kwesinye isikhathi nguwe osuke ukhulume izinto ezinegative kumbe ezimbi ezingena kukukholwa ngempilo yakho. Namhlanje lusuku lokuthi zonke zona lezo zinto ozikhulumileyo ngomlomo wakho nawe uzikhansile uzilahle uzibuyisele emuva. Ngoba noJesu uthi khona le nto engahlanyelwanga ngubaba wami konke okungahlanyelwanga ngubaba kuyakusutyunwa.
You see when we come pa church panapa when we tikatarisa imba yatiziyo kuti yanga ine makore mangani some people pamwe vaiti hapana chichabuda ipapo. But you see, God wants to ask kuti tione zvinhu zvakatitenderedza, zvitipe hope, zvitiratidze kuti hakuna chinhu chinonzi hachiperi. Kana une project yawakatanga muupenyu hwako ukaisira panzira, zvara nhasi iudze, I'm preaching kuti iwe project uchapera iwewe. Kana une chikoro chachisingaperi kuti iwe chikoro uchapera iwewe. Kana une chimwe chinhu chakasirwa panzira, start to speak life to that dead situation. Pese pasina upenyu, Mwari ari kuda kuti pave neupenyu mangwana nhano.
Sesingakhangela kumbeni yiproject yiphi kumbeni yikwakha singakhangela lapha endlini esontweni kuyakhiwa kunjena kube nabanye ababethi khona lokhu akuyindawo lokhu. Kodwa-ke zwana umlimi ufuna ukuthi ngawe kumbeni kusempilweni yakho kulama-project kumbe yikwakha kumbeni yisikolo kumbe yikwiyini okushiyela endleleni uthi lokhu sokungehlula kusuze kuphele. Ngathesi kushunyayelwa kanje wena ukhulume ngomlomo wakho utshele leyo nto ukuthi khona iyakwenzakala ngegama likaJesu uyilayele kumbe sokumele wena uphele.
Amen. Mwari paitaura naSara nekuda kwemwana Bhaibheri rinoti akaseka.
Kuthiwa uThixo wathi ekhuluma noSara ngendaba yokuthi uza kuzala mntwana kuthiwa uSara wahleka.
Asi Mwari ari kuti don't laugh. Usatendera anything chaSatan kuti chipinde. Just believe.
Kodwa umlimi ngathesi uthi ungakuhleki usulu nje lokho kodwa njalo ungavumeli ukuthi kube nombiko kaSathane ongenayo engqondweni zakho. kodwa wena kubambe xhaka ngokukholwa.
Amen.
Mwari akambotaura nemaIsraelites vari pakati penzara. Munoziva zvekudya zvisingawanikwe kana kwekuzvitenga kwacho kusina. Munhu waMwari akauya akataura kuti mangwana chipimo cheflower chine chitengeswa nemari yakati. Upfu hwebhari hune chitengeswa nemari yakati. Hanzi umwe mugeneral aibatsira mambo akati kana Mwari akavhura mawindo kudenga zvamataura hazviitike. Mwari akamukesa akati iwe uchazviona asi haungazvidye.
Ngedinye ndanga uThixo wake wakhuluma nabantwana bakaIsraeli. Ekhuluma nabantwana bakaIsraeli kunendlala enkulu, kungena kudla njalo nalapho ukuthenga khona ukudla kungena. Kodwa wasekhuluma labo wathi khona, kusasa ngesikhathi esinje kuza kuba nokudla okuningi, iflower nokudla okuthile, ibhali nalokhu nalokhu kuzokuthengiswa ngentengo encinya ephansi kakhulu. Kwathi omunye omkhulu wempi ugeneral wahlenga wathi, kulobu Thixo engavula amazulu lokhu okukhulumayo akusoze kwenzeke. Umlimi wabe emthuka ke wamqalekisa wathi, zwana wena uzakubona lokho ngamehlo akho kodwa awuyikukudla wena.
I believe one day someone will bring my certificates. Achiti zvamaiparidza zvaria. These are the certificates. Ndakaenda kuchikoro ndane makore ndisingaende kana ndasiya ndakasiira course panzira ndikakondinya. This is the certificate. Umwe munhu achauya nevana achiti ndainamatira marriage at that time. Ndisande pasina kana murume, but I believed God on that day. Tarirai, these are the children. Munoziva someone who have something chaachataura achiti this project it hatisina any hope kwairi, but Mwari akaishanda. God is trying to persuade you to don't give up, don't be hopeless. That thing chachichiita kunge chafa, God is resurrecting something. Mwari ari kumutsa zvinhu zvava zvakafa mangwanani ano. Chako ndechekuzvitenda, chako ndechekuti Mwari munoda kuti ndiitei, chako ndechekuti Mwari ndimi munoziva. Umboti Mwari, I'm going to cooperate with you. Whatever you are doing, I'm here to cooperate with you. Kana wanga wanyura muzvivi uti Mwari, I'm coming back to you. I'm giving back my life. God, take over every situation in my life. Take over my children. Take over my husband. Take over everything, chachafa. And God will take and give life. May God bless you.
Amen.
Okudingakalayo ngelinye ilanga sathi sibuyela sizabona ukuyuthela ama-certificate ukuthi mhlalo kuyana kuze kushinayele. Sizakubona usubuya sunabantwana. Usithi mhlalo kuyana kuze kushinayele. Uzabuya sunobufakazi uthi mhlalo kuyana kuze kushinayele. Okudingakala ukuthi ngenze yikuvuma kuphela lokho okukhulunywa uNkulunkulu. Uvume nxa ubujulile ezolweni. Uvume uthi mlimu, ngiyakubeka konke phansi. Ngiyavuma ukulahle konke ezinyaweni zikaJesu.
Number 84. Ndanzwa izwi rakho. Number 84 verse 1.
Danzwa izwi rakho rino didaita lisha mitemo yangu pane ropa rako roho ya Jesu kwaurishe shamita moyo wangu upane ropa rako.
Baba tinokutendai. Baba mazvita muupenyu hwevanhu venyu. Restorai upenyu hwevana venyu. Umwe neumwe paari kutsvaka napo sanganai naye. Tauya nemwoyo yedu kwamuri. Izwa renyu rokupedzesera. Ndora makasangana naBhatemeyo. Baba sanganai Ishe wangu nani nani ari kutsvaka nezita raJesu. Amen.